tanga tichifanira kuita rally yedu yekupesira tichipembera gore ra 2022 munoziya patakatanga taifamba nenyaya yekuti gore rino igore recitizen action for change saka takaita action mairana nemakampaigns edu kumapy elections kuparliament nekukanzuru tikaenda kumacommittees takatanga programu yedu yainzi mugwazo ndo yanga iri central programu yedu ya 2022 saka tanga tichida kuti tipete gore nekusangana neruzhinji rwezimbabwe tichitaura kuti tichafamba sei asi mapurisa atidzivirira vachishandisa mopa kuti hatigoni kusangana saka tapiwa notification rally yedu haichaendi mberi nekuti mapurisa ataura kuti ivo havagoni kuti tigone kuti tichienda mberi nemusangano wedu because munozviziva kuti muite rally munofanira kuva nainonzi political clearance ndo yatanzi nemapurisa hatigoni kuipiwa kuti tiende mberi nemusangano wedu
zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa zvekukurambidzai
hatina kupiwa chikonzero nemapurisa zvinoratidza kuti paita directive from our political opponents vatinokukizana navo vezanu nekuti vane kuvhunduka kuti TCC yatekeshera nyika yese munoziziva kuti patakapinda musarudzo reby election TCC yakabuda nethe majority yevoting share yeby election ra2022 zvinoratidza kuti movement ine kusimba kubva patakalonja muna January kusvika nhasi
matanho apa hamuchatora pamusoro pedanho ratorwa nemapurisa irori rekukurambidzai
ndosaka maona taenda kuhigh court nekuti isu tinotezera mutemo we seek redress asi kuenda mberi tinge taakupakura mastrategic interventions atichaita kuti tisangane nevanhu tipinde muvanhu tifambise shoko nekuti hatigoni kuramba tichikomplaina nenyaya dzekusabvumisa kuti tikampeni tine nzira dzatiri kuya nadzo kuti tifambise shoko nzira dzati kuya nazvo tisangane nevanhu nekuti isu hatizomiri kusangana nevanhu taakugadzira next year igore recitizen victory saka tiri kuziziva kuti vachatra kutidzivirira vachishandisa nzira dzakasiyana siyana isu we continue pushing the envelope of peace nekuti tinoziziva kuti at the end of the day isu semacitizen were going to emerge victorious.